A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 27th, 2018. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the recent outlawing by government of the use of the multi-currency system with the RTGS and the bond note system, now the only sole legal tender.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz, a short wave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Linga kohlake olesine ngolwabo mama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us as if you haven't done so already, so you can join in into the conversation.
And PJ, the finance minister, Professor Ntuli Ncube, announced the ban on Monday in its statutory instrument 142 of 2019 in the Government Gazette, in which he outlawed the use of the multi-currency system, saying that only the RTGS dollar and the bond note are now legal tenders.
Yes, and today we are opening our mics to hear what challenges women are facing and what they are doing to continue to live and sustain their families today.
Let's take a look at how the current situation is affecting people in Zimbabwe in a video that was done by one of our colleagues after the introduction and of the ban of the multi-currency system on Monday.
Zimbabwe may have taken another step towards relaunching its dollar, but on the streets of the capital, Harare, people are nervous.
I do not know whether this is sustainable, the new Zim dollar, or it will take us back to an era where there was inflation, there was no goods in the shops, and people, you know, had no means of earning money. So for me, it's quite worrying. I'm in a mode where I'm worried. I don't know what the future holds, as it were, from this point onwards.
On Monday, the interim currency, the RTGS dollar, became the country's sole legal tender, ending a decade-long use of multiple currencies, including the US dollar and South African rand. President Emmerson Mnangagwa said the move was an important step in repairing the economy, but it's caused uncertainty among businesses and people who rely on remittances from the large Zimbabwean diaspora.
We believe that this is not a good idea. The timing is bad. The country is not ready for its local currency. This is going to backfire. In fact, it's going to take us back to the road we traveled in 2008-2009.
Zimbabwe abandoned its own currency in 2009 after it was wrecked by hyperinflation, which reached 500% in 2008, wiping out pensions and savings. Locals are still haunted by its memories. Mnangagwa, who replaced longtime leader Robert Mugabe after an army coup in 2017, is trying to attract investment and lift growth. But the pressure is immense. Inflation hit close to 100% last month, and with desperate levels of unemployment, Zimbabweans are impatient for progress.
We're hearing a report of the current situation after the introduction of the multi-currency system. It was compiled by VOA, PJ.
Yeah. Siyalamukela kuhlelo lethu lalamhlanje kulabo abasanda kusixhuma sikuhlelo asihluzeni bomama. Lapho ke esiphatha indaba ezibathelane labesifazane izankathaze izandlube kanye lokuphumelela kwabo kodwa ngalezi nsuku kulutshwane okuphumelelayo kungenxa yomumo wezomnotho wezombusazwe ongamanga kuhle kwele Zimbabwe into yonke nje iyonakala ngomvulo kunje nje abantu bavuke bethuswe ngumbiko kahulumende esethule umthetho Statutory Instrument 142 of 2019 lapho ke amise ukusetshenziswa konke kwemali zonke zakwamanye amazwe ngaphandle kwedola leRTGS lepond note kuphela ukuthenga loba ukuthengisa ukubhadalela indleko yezinto ezenzakala eZimbabwe uthena umnumzana Thuli Ncube umphathi ntambo wezemali kumele kwenziwe konke ngedola leZimbabwe akusasetshenziswa irandi la kule South Africa akusamelanga kusetshenziswe idola leSemelika akusamelanga kusetshenziswe loba ipula loba eleChina lithiwa iChinese yen kanjo ye lezo mali zonke vele akumelanga zisebenze eZimbabwe kwethu se abanengi ngwabangela njalo inxabangqoza ngoba abantu bonke bebengasakwazi ukuthi benzeni abanye bagijimela emabhanga ukuthi bayithatha izimali zabo besithi kungenzakala lokho yena okwenzakala ngomnyaka ka 2008 ukuthi bazavuka imali zabo sezinyamalele sezithethwe ngohulumende kodwa ke abebhanga elikhulu lelizwe abe RBZ bahle ba thembisa ukubana hatshi abasoze bayenze khona kwena okwenzakala ngo-2008 ukuthi bazathatha izimali zonke zabantu. Labo abalezi mali abalama-accounts okuthiwa ngama-nostro accounts, labo abalezi mali ezivela kwamanye amazwe, ababe bezithunyelwe izihlobo, ababe bethengisile impahla zabo bathola ngedola leMelika bazifaka kuma-nostro accounts, bazazithola zinjalo. Kuthi ke bona yibo abangazithatha abayezi tshintsha ke emkambo we-interbanking kumbe njalo lapho abafisa khona. Kumbe njalo nxa kuyukuthi bayabe befuna ukuthi bayethekelele kwamanye amazwe njengokutsho kukankosikazi Sithembiso Nyoni izolo ngemva komhlangano we-cabinet uthe yena hayi bonke abalama-nostro accounts abo nxa kuyukuthi ule dola leMelika usufuna ukuphuma ukuthi uye kweleMelika uyenelisa ukuthi uthathe imali zakho uziqondele lapho yakhona. Nxa kuyukuthi njalo ule pound elakweleBhilithane uya nxa usufuna ukuphuma elizweni uye eBhilithane ulubhekise khona ngale uyathatha ipound lakho uziphumele uziyele khona ngale. Njalo njalo lakwele South Africa uyalithatha irand lakho lalepula lakho. Ukhulumile esitsho njalo wathembisa abantu ukuthi hayi ngakuzinze kodwa ke kuphume ezinye indaba zokuthi abamabhanga bona ngokwabo yibo akade sebesalisa abantu ukuthi bathathe izimali zabo besithi bathole isiqondiso esivele e-RBZ esokuthi bengathathi izimali zona lezo banikwe ngama-RTGS kodwa ke uhulumende wahle waphanga wathi hatshi ayisikho akuchiloyo yikho ke abamabhanga laba bebese befuna ukuxila abantu izimali zabo ukuthi bangazithathi zisemabhanga kodwa ke bathembisile abakahulumende ukuthi hatshi lizigcinise emabhanga zilukulungile kunjalo nxa selizivuna izimali zenu lizizithatha. Singakwazi-ke ukuthi kuhamba njani kodwa-ke abantu bakwemukele ngemibono eyehlukeneyo. Abanye besabela ukuthi okoka-2008 la khona kuyena kuzavuka njalo. Kodwa-ke okunye okuphume lapho ngaleso saziso kanye la ngomthetho lowo yikuthi intengo yempahla lokudla lendleko yokubhadalela yonke nje into ihle yakhwezwa yakhuphuka okwamagama. Okokuthi namhlanje abantu bakobulawayo bavuke bekhala umkhosi omkhulu kungenxa yokukhwezwa kwentengo yempahla, kwentengo yento yonke nje ongayisebenzisa. Asizweni abanye bangkhona abakhulunywe labo intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu ekobulawayo.
ukuqinisa kwentengo ezitolo lapha asikuzwisisi kakuhle ukuthi uhulumende efake umthetho wokuthi izinto zithengwe ngebhondi kurayithi kodwa kade kumele bekwenze ukuthi beqale befake umthetho wokuthi izitolo zingakhwezi intengo zazo ukwenzela ukuthi loba lowo mthetho wokuthi ibhondi leselilodi selisebenza lapha eZimbabwe likwanise ukuthenga so kulungile kodwa kade kumele beqale ngokucontrola intengo ezisemavinkilini ukwenzela ukuthi loba sebefaka lowo munye umthetho senelisa ukuthenga.
Ngithi ukuqansa kwentengo yezinto emavinkilini kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu imiholo kayikhwelanga kathesi. Uhulumeni usakhuluma ngokuthi uzakhwezela izisebenzi zakhe imiholo. So izinto sekuhle zaqonga vele angazi ukuthi abantu bazathenga bethini ngoba le mali yamazweni ivaliwe. So abantu bazaphila nzima sibili. Kusho ukuthi izinto zizaba khona kodwa zizaswela othengayo.
Ya lokhu sokusithwa lisenzima kakhulu ukuthi kanti sina besicabanga ukuthi uhulumende uyalungisa izinto njengoba esethe imali zemazweni angaphandle zingasebenzi. Kodwa sesikubona kusenzakala entengweni ezitoleni lapha akusasiphathi kahle. Kodwa sinanzelela njalo ukuthi laba kade sebefake imali yangaphandle empahleni. Sebeguqulile intengo leyana yaba ngeyalapha ekhaya imali leyi ibhondi. Wazananzelela ukuthi uma kuyukuthi into biyi $10 US manje kathesi sokuyi $100 bhondi. Silokhu sisakukhangela ukuthi kanti kuhamba kanjani kodwa kukhanya ngani laba abomkambo wangensitha. Sebefuna ukuqila abantu ikakhulu bekhangela ukuthi abantu bebengatholanga information egcweleyo evela kuhulumende ngoba into le ijume wonke umuntu. Sebefuna ukuthi beyithathe imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi kakhulu kodwa ungathi uyakibo futhi uthi uyayithenga nale imali bakutshela intengo naleya akade bethengisa ngayo izolo. So sibona ngani sokulobuqili sebefuna nje ukuthi bebamba abantu ngendlela engaqondanga bethathe advantage yomuntu.
Ngabanye babantu abakhulunywe labo bekobulawayo lamhlanje bebabaza njalo bekhonona ngokuguqulwa komthetho lo ovumela ukusetshenziswa kwedola le-RTGS le-bond note kuphela eZimbabwe ukubhadalela indleko ukuthenga loba ukuthengisa. Kungasavunyelwa idola leMelika, kungasavunyelwa ipula lakwele-Botswana, kungasavunyelwa irandi lakwele-South Africa. Yikho ke kade bekhonona lapho abantu bebehlaba umkhulu umkhosi. Engikuchileyo kunye njalo ukuthi osiphathelene labo abemkambo wasensitha labo sebe zama ukuthi bathole inzuzo enkulu ngengxabangxoza yona le eyenzakalayo ngoba ungananzelela kakhulu uzabona ukuthi isisindo sedola leMelika sesehlile kakhulu nxa liqathaniswa leRTGS. Ngeviki edluleyo beselithengwa idola leMelika nge-$12.50 amadola alishumi lambili lengxenye kodwa ke namhlanje kube sokwehlile kakhulu abanye besebelithengisa kumbe kulithenga ngamadola ayisithupha loba ayithoba minembili i-$6 loba i-$8 u-RTGS ukuthenga idola elilodwa leMelika. Yikho ke abantu sebefuna ukugxila abantu kodwa ke emkambo wase-interbanking kube kule ntengo ehlukeneyo layo ekade ibiza kuba ma $2.20 ama $8 khona lapho. Yeah.
Mm-hmm. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu panopa Women's Round Table, chirongwa chemadzimai chatinokupai china chega chega. Nasi tiri kutarisa kumiswa kwakaitwa iko kushandiswa kwemari yekunze kana kuti multi-currency system nemusi wemuvhuro. Izvi zvakaitwa naProfesa Ntuli Ncube vachiti ivo kubvira nemuvhuro mari ichange iri kushandiswa munyika imari yemaRTGS kana kuti bond. Zviya zvekuti ukapinda muchitoro unogona kutenga nemari yekunze yemaUS dollar, mapound nemamwewo makarensi zvakanzi aiwa hazvisisiri pamurawo. Saka taona zvakare vanoita mari dzekutengesa pamusika mutema marates achidona. Asi vazhinji vari kuchema-chema nyanya madzimai vachiti kunyangwe zvavo marates ari kudona. Asi zvinhu mitengo muzvitoro iri kuramba ichikwira. Saka ndosha tiri kutarisa ipo pano kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi zvingabatsira here kumutsiridza upfumi hwenyika. Regai timbonzwa kubva kune mamwe madzimai vachitaura maonero avo.
Mutaura analizi chisiko ndiri parisati.
Tinokuchingamidza nemufaro kubva kwarisapi uko. Kwakamira sei kwarisapi panyaya yemari?
Nyaya yemari ndiyo yekuti zvakanzi tisashandise dzimwe karenzi asi dzanga dzimbo dzibatsira. Saka tiri kungomirira kuona kuti iyo hurumende ichatiitira sei uye zvichafamba sei.
Mutana Tabet Manyona ari kuHarare Stratafeni. Mari TGS toti akanaka but nerimwe divi toti akashata futi nokuti mara tijesera zvinotenga zvinhu kutauni kana mumashopsi zvezvichidhura. Saka yesdhora riri nani nokuti mapraizi acho anenge akadzikira zvakanaka. Hanhasi ndambopinda mutauni makuti ndada kutenga chikeni. Ndichisvika chikeni 7 kg yandotenga ndaimboitenga 60 bond. Nhasi ndasvika chinzi 102 bond. Shuga yaita 11 bond nauya kuita 18.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune madzimai akasiyana siyana. Ndakataura nemumwe mudzimai ari kwarusapi anga ari kutaurawo mamiriro akaita zvinhu ikoko. Ndikazotaurawo zvena sisi Tabitha Manyoni vari muHarare vachichema chema vachiti pavakaenda ivo kunotenga huku nezvimwewo vakaona mitengo yati kwirei zvekuti vari kuti dai zvaibvira hurumende yadzokera zvayo mukushandisa mari yekunze. Kunyange zvavo ivo mabhondi acho akanaka asi pari zvino dai zvinhu zvisiri kuramba zvichikwira panyaya dzemitengo. Saka ndozvatiri kutarisa ipo pano. Kana muchida kupinda muchirongwa munoziva zvekuita, nyorai namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu. Muchitanga necode yekwamuri mubva manyora namba yenyu kuti tikwanise kunge tichikupinzai muchirongwa. Tiri kukurudzira nyanya madzimai nekuti china ndo musi wamunowana mukana wekuti muuyewo ipo pano muchitaura pfungwa dzenyu. Asi vana baba, aiwa, munokwanisawo kupinda muchirongwa but achida kuti tipe mukana nyanya pamusi wemichina chega chega kuti timbonzwawo kuti madzimai muri kuzvigona sei kwamuri. Ndiri kunzwa kuti tine mutereri wedu wekutanga kubva paFacebook page yedu yeVOA Shona. Regai tiende kwavari. Hello.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uye zvemuri kupi? Ehe, taurai tinzwe, munoona sei zviri kuitika izvi kuti munyika pari zvino makungonzi mushandiswe mari yemaRTGS nemabhondi?
Zvikudisa panguva yakaoma nekuti izvezvizvi tinenge tatumira vabereki vedu mari kuti vakwanise kutengawo zvinhu zvatinenge tisakwanisa kutumira gosa. Vamwe tene tiri kure, vamwe vari kuvana Cape Town, vamwe vari kune dzimwe nyika kuvari tisakwanisa kutumira riri gosa. Saka panoitwa sei nekuti mari yacho nemabhondi osai gosa vaiharitengi iki mabhondi nosati haana chaaritenga ingochinzika kuti sesi inenge ichinzi 25 bond. Saka tinova vanotenga sei?
Saka imimi zvakamira sei ikoko kuSouth Africa kwamuri? Muri kuona makuita sei panyaya idzodzi dzemari? Mari dzamuri kutumira kumusha dziri kufamba sei?
Ikoko pamari panotaakutonetsa ndiiendashaekuchiita sei manje pamari ikamaichikisidzirawo vakati kumukuru vanenge vauda kuti munhu achitora nemabhondi saka toita sei itondisitengesa musori izvezvo toita sei kana aachitora unokwatsumira mari remaesi unonzi achora nebhondi kune chaati akuchifambisa sei.
Imi mune mhuri yakakura sei iri kumusha uyezve pamaimbotumira mari maitumira mari yakamira sei pane zvamakuita iye zvino?
Inini ndina mai vangu nevana vasisi vangu vakafa masiddings angu kwandakawanikawo kune vana bamunini nevamwe mafemili memba. Saka kuesa pazvimanguva taigona kuti tikatumira 100 pamunhu pafemili tinobva takwanisa kudi totomwedzira kwapera manje zvezvinya kugaira kutumira $100 yacho kutumira negrosari pamusoro ike $100 yacho hatichaziva kuti kana akuchinja mabhonzi anenge akunzi chii pamwe vakapuwa mari yacho kukura ari mabhonzi $300 ichi zvinenge zvisina kana vhariu pamwe agonanzwa ne1 itori stress iyo.
Imi dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii panyaya iyoyi yezvemari?
Hadevatinzinotiti panyaya yezvemari kuti mwene umwe munhu uchingoshandisa mari yaanokwanisa kuti
Ai wati nokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka sisime muri kwamuri ikoko ku South Africa. Bye-bye. PJ, we're hearing there from one of our callers. She had actually put her number for us to call her. She's in South Africa, but she's saying she's very unhappy because now when they send money, it means they are, you know, her parents back home are going to get less of what she would have sent because she would have preferred it the other way around where they get their money in Forex. But now since the rates are dropping, it means they will not get to, you know, enough money for them to buy whatever it is that they're buying. So she's saying she wishes the government had actually prolonged the use of the multi-currency system before banning it Monday.
Yes, some are saying they should have been dialogue before they introduced, not just waking up one day to find that all currencies are no longer in use. What is Kangeleke labo abasilandelayo lapha kwa ebulenjini enkundleni yethu epage lethu eleFacebook kuVOA Indebele. Kodwa ke iningi lenu kalifaki inombolo zenu zocingo, yikho ke nyalinxusa ukuthi lifake inombolo zenu zocingo khona lapho silikuze silithinte ngocingo lani likhulume kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingafaka khona lapha osincedisayo lapha kuhlelo lwethu uMike Hobe uzahla thathi inombolo zenu ahle alithinte ngocingo lingene lani kuhlelo kuVOA Indebele. Kulo Clemens Mzola Dube uthi good evening ladies. Yebo ke Perfenia Ndlovu uthi intambama enhle lawe intambama enhle kuwe. USimengcuku uthi sanani lonke hayi salibonani. Usizalithatha Makandla uthi litshona njani mahlabezulu hayi sitshonile singazi lawe khona ngapho. Nesisa Dube uthi salibonani emsakazweni. Yebo Nesisa, awuphilile na? Thina ngapha siphilile. Given Mpofu, given uthi amachono bomka mthwakazi siyajabula malisazisa ngokwenzakala kwelakithi. Hayi thi lati siyabonga ngokusilandela langokulalela langokubukela. Nxa ufuna ukungena kuhlelo ngena faka inombolo zakho khona lapha ezocingo kodwa uqale nge country code ukuze sibone ukuthi ungapi komhlaba ungaba se South Africa eBilitane eZimbabwe loba ngapi bonke ke abayenza ama like siyalibonga kakhulu ukuthi liyasilandela njalo libukele kodwa ke fakani inombolo zenu zocingo ukuze silidinte.
Aiwa, ndirikunzwa kuti tine mumwe muteereri zvakare tinotenda madzimai aiwa manyatsoteerera maakuuya pachirongwa ndo zvatinofarira izvozvi. Tina asisi Tabitha Manyoni regai tende kwavari. Hello.
Hello, muri sei Mave?
Aiwa, ndiri wadi chaizvo tinokuchingamidzai pachirongwa.
Ah, tiripo kuri kuAmerica.
KuAmerica kuri nani kwakuti dziye yamene ikoko kwamuri ikoko?
Ah, kuno kune chando nenhamo zvese zvingori pamwe chete.
Ah, sorry. Tiudzeiwo, tiri kuona kuti nhasi musi wechina nemusi wemuvhuro takanzwa vanturi Ncube vanova ivo vanobata homwe yemari kana kuti finance minister vachiti ivo hapachashandiswa mari yekunze. Zvakamira sei kubva pakataurwa izvi kusvika iye nhasi musi wechina?
Kubva pakataurwa nyaya iyo yekunzi yes dollar ne rand ne pula zvichashanda zvinhu zvakabva zvatokwira west my shop nematen spice ichocho ubva panga zviri nepatara zvaoma.
Titsanangurewo kuti mamwe maprize amakasangana nawo kana kuti amuri kusangana navo zuva nezuva akamira sei?
Ndakaenda kupick and pay sechitatu ndine zuro hupfu taiutenga nema12 ezvinezvo after $22.10 kg. Mafuta ekubikisa taimanditenga ne21 now am 35 ende kutowana kwacho mafutati akunyetsa kozi zvazvongozvehori zvekuzivana uye chingwa hatichatowanike zvachose pangunzi chingwa mabheka havachakwanisi kuya nacho sipo. Taitenga mageisha nema $3 now akutiwa $14. Mapedzi watoshandisa kadzi akutiwa ma15.
Zaka wanda zaka kwira iyo nyama yacho kujisa checheyo ndoya akuma 102 kana iri se chicken pa 7 kg kuti 102 dollars bond yao yavakataure
varipo
hazvo zvakawanda zvakangokwira singaite.
Mhm. Vemuzvitoro varikutsanangura here kuti sei mitengo yabva yawanikwa ichikwira uyezve zvataimboona zvezvichiitika kuti muchitoro unogona kusvika shinzi US dollar price ne RTGS ne bond ne swipe zvakamira sei ipapo?
Ku Pick n Pay havatari but ku town nemandi ndokwandakaenda ndichinotenga muriwo wangu chicken ngoku ndoko vakataura zvinhu asisi takukwidza nekuda kwekutandikwa nzi bhondi ndoyakushanda atiebvumirwe kushanda maiso saka isi takukwidzwa nematenspice nokuti isusi kwatinoenda nohodha kunze tinohodha nemaus saka tieda kutotoo takatodarowo tidoti tovatowanawo profit uye kutaunu mataxshop zvinhu zvakatobhizna nokuti mune mamwe mataxshop ari mutaunu vangosiya maputi ndoakazara zvimwe zvinobatika mabasic emumba vakabvisa vakabva vazviviga saka hazvinombomira bhoo zvinhu zvacho se zvangokwira even transport mafees evana saka bhondiri haritombobatsiri chinhu kana hatitombori mari imari inenge inge chikwambo chaicho.
Aiona kuti sesa taakuseka nhambo serugari panapa
zvechokwadi.
Mhm. Saka imi mune mhuri yakakura sei uyezve muri kuzvigona sei tichiona kuti zvinhu zviri kukwira asi mari yacho iri kuoreswa vanhu haina kuchinja muri kuzvifambisa sei ipapo?
Ivo tinoana 3 vaona 3 itongoriwo kutokezi tangotengo rice 5 kg ndori kuti wa 40 pound saka tongotiwo kuseni tobikawo rice yo neshuga yatiwo 18 pound tonwawo tea tongoswererawo nongotiwo vana ndozviripo manheru takudyawo sadza sadza tongozoti titangidzire nhamo yacho kudya nevheji here tamoshingira tenga ne100 pound asi mari yacho manje seni hakutobasa pacho topiwa 300 pound uye 300 pound yacho inenge iri eco cash inobata kana mashops chese chawatenge chibata mutauni vanotoreta onzoti kana uchitenga neeco cash iri mari yakati kana soti shuga ta18 kana utenga neeco cash inenge yatonzi 20 to 20 chakuti saka manje munoona kuti zvinonetsa manje apa vana fizi pano nokudzidza mano panodhura murungu wacho akatoma musoro zvake.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo sisi Tabitha muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
But ndinongotiwo kune vanhu kavanoti miroo sana munika mutangu vasatirwadzise ndivandamba vachingobuda patv vachitudza zvinorwadza havatose vakadzi vakabereka vanenge vachingotaura zvinobhohwa sazoti pahamheno aizozisondava tindiudza isisi mavhe bhora riri kubuda reafconi hationi mazinobhadhira madhisha anodabhadhira neus andi hatisi kubudisa bhora pazve tv nekuti tine chikwereti tikunzwa bhora paredhio nge tiri kumusha futi.
Aiwa mashoko makukutu ndaida kutobvunza kuti iyo nyaya yemagetsi yakamira sei kwenyu ikoko musati mabva zvenyu asi mabva matotaura
kuno magetsi apakambonzi varungu vakamborigara kamiting bvavambofona vazvamboita nge zviri nani hachambonzi hachaenda but zviri kutotonzi pane 2 months dziri kuya kumberi ari kunzi achaenda zvachose asi kulokesheni kunogarawo sisi vamwe vakutoita kuti tatonzwa nekubika nemacardbox hazvinotombomira musi akungoya kuma3 kuchingochena bhatoenda saka hazvinombomira mushe ndotova mutula mwoyo wavo ngauite ngunu kune rudo munhu kana chendo chechi so sezvinoitwa nemi munofonera vanhu iwo havazvigoni izvozvo vanongoti nhasi vakangomuka rumbama vanzi nhasi tazodai naeb wake yeyu.
Aiwa ipapo zvatichaita rambai mabasa makadaro matisisi venyu vekumalocation vanemi here ipapo nokuti tine vamwe kola but batai makadaro tichadzoka kwamuri rambai muri panhare ipapo PJ you have a call I think I'll come back to Tabitha.
Ngilo mlaleli lapha uVivian Ndlovu olalele isicelo sami entendana na fakani inombolo zenu lapha ekhasini lethu eleVOA Ndebele lani lingalandela umzekeliso omuhle isibonelo esihle esenziwe nguVivian Ndlovu sokufaka inombolo zakhe zocingo ukuze simthinte ngocingo sikhulume kuhlelo salibonani salibonani njani futhi faka inombolo zakho wena ke Pamela Khumalo siyakwamukela kuhlelo Vivian.
Yebo njani masithi?
Yebo Kunjani kona ngapo South Africa?
Ngapha ku right kodwa kulo mina njengami ngile problem bengifuna ukuya ekhaya so angisakwazi ukuthi kanti mangiye ekhaya njengoba nginokuthi yonke izinto zami lapha ukuthi kambe ngizofika zithengi
nare dzavo dzinenge dzabva dzadonha regai tiende kuna Tabitha ari panhare. Hello Tabitha.
Hello makadini tisimave
tiripo manga muri kuti mune vamwe sisi venyu varipo ipapo here?
Ndinewa muri kutotaura navo.
Munoitwani? Munoitwani uyezve munogara kupi?
Ini ndinoitwa Ana Manyoni, ndogara kwaDzaneng Station.
Ehe, tipeiwo pfungwa dzenyu mombotiudzawo kuti mushure mekunge vanturi Ncube vataura ivo nemusi wemuvhuro kuti mari yekunze haichashandisika munyika. Zvakamira sei kukuwadzana kwamunogara uko?
Sekwedu kwanze munongozwa zvekulocation kabhando kemavhedzi kayake kanoiswa 5 mashisha kayakaya. Vasati vataura kanga kari kuita dhola. Asi ezvinosvika kuita dhola 75 kaine mashisha 5. Topoti iwo magetsi acho anoyana 2 o'clock mausiku takarara odzokera zvakare kuma 4 takarara. Saka kuti tichiwana mvura tichiwana magetsi. Atisina chatao kwanisa kuwana. Maprize na kombi, kombi chaya kupa Mwadzaneng Station kupina mtown. Ya kuita $7, $5. Zupko alacho la wakati chaisa zupko. Atitombo maoni, kana weda kuenda kubasa. Rinoto uzo ya gana shukuma 19, saka yono songo teke, ndi pinde $5 macho. Asune kwa sakwa nisukutushenda kubasa kwa choma zwaesi. Neutizwa nyanyi takuuma.
Imi mune muri ya kakura sei, uyeshe muruku jigona sei zuvanezuwa.
Kuti ndingati ndinozvigona ndine vana vaviri asi kuti nditi ndakuzvigona pari zvinoka tinganyeba kubva kunyanya sikunyanyisa kubva musi wemanze pakangotaurwa zvemari mapurize akabva amuka akashuta zvisingatoita pasina chiri nani zvokuti takutona kuti vakabvisire havo mari iyoyi ezvinozviva kuti takuisa maagenti vanenge vangoti vachiwanika pese pese moendesa mari yenyu ikoko mopiwa bhondi but isusu zvikutaura chokwadi seni hangu nditori nawo mayusa acho asi handichombofinda kaendesa mari yangu ikoko kana achiora anoorawo simazo
sei madaro sister
handingambovapi because hurumende yedu isu hatichavimbi nayo 2008 vanhu takanyura saka izvozvo tikutozoti kutotinyudza kwokuti vanoti tikapota tiendesa mari ikoko vachitora mari tovatsvagira mari totsvagira mari amunangagwa here zvingaita here izvozvo vasingadi kupiwa mari nedzimwe nyika nenhau yekuti mutulinwe na mangunja vabve pachigaro chete varambe vari pabasa vanhu 2 votambudza Zimbabwe yese tatambura zvisimabve musangonzwa henyu tichitaura kudai
saka dai maiwana mukana wokutaura navo ivave vehurumende mataura kuti mimi zviri kunyanya kurwadza ndezvekuti mari yenyu beta iore zvayo iri pasi pepilo mungati chidai maiwana mukana wokutaura naivo anturi Ncube kana ivo amunangagwa.
Ini ndainde ndinokwanisa seshuwiro yangu kunyanyisa mukadzi anonzi Monica Mutsvangu ndaida kutoda meti naite. Ndonyatsotaura naye kana iwe mutulini wacho kuti munozva chekutangisisa chada kutanga simave. Tichidziva chinamasa achifamba navari pabasa naamugabe. Hatina kubvira taona chinamasa achigara round table naamugabe. Asi uyu anoendwa kwese saka dai lobvunzo kuti vanenge vachimboenda naye kupi. Vanenge vachimboitei izvozvo vakaenda nokwereta mari izvozvo machina kuno kwaripota achirova vanhu saka isusu tichatakurwa akatoendeswa kunoshandiswa kuchina nemashandisiro anoita machina saka ndaida kubvunza kuti vanenge vachiitei ende zvavari kuti mari imunomu haichaita ivo vaenda kunoikwereta nei kuchina kana isasenzi munomu kana ichisasenzi ngairega kutenzera munhu wese kubva kuhurumende kunosvika inini house gero ndiri pasi zvikunyanyo ndirwadza kufunge simave ende ndofunga ndiri kumashops nezuroka vanhu vese vaitaura kuti mayusi hatina kwatinomaendesa tichamachengeta itori sungano yemwana wese womuzimbabwe iyoyo
aiwayo mashoko makukutu pamayusa ipapa apa muri kufanike kunana kuwadzana ari kutambirwa here kuzvitoro mapurize akamira sei
izvozvi kana ndichinotenga chingwa neyusaka vanotongonditi dhola asi kana ndichinotenga nebhondi vari kuti $6.80 Iyo zvavari kutaura zvaizvo kuti atsikura kuti vemashops vakambire mayusa musambonyeberwa simave. Ukanotopinda mutauni pane vari kutoti inini changu chinhanditengesi nemabhondi ndoda mayusa. Izvozvo vamwe vazhinji-zhinji mave mataxshop ndokunyanyisa upenyu hwatakurarama muno muZimbabwe. Tonotenga kwagumba asi kumataxshop kuti asikuya kuya. Mazhinji acho avhara.
Kubvira nemusi wemuvhuro iwoyo.
Kubva musi wemande,
Vachiti chii?
Vari kuti hatikwanisi kutengesa nemari nekuti haina simba, tinoona hodha kupi nemari yakadai so.
Aiwa, mashoko makukutu. Rambai muri panhare ipapo imi vana manyoni, muri kutaura zviri kunyatsofadza vanhu vazhinji vari panapa vari kufara nezvamuri kutaura. Saka rambai muri ipapo, ndiri kuunzwa PJ, I think una kola vakakumirira. Saka regai batai makadaro, tiri kudzoka kwamuri. Mhanyai nebasa sisi PJ.
Siyakwamukela kuhlelo letu mulaleli.
Hello?
Nkuluma lobani?
Ukhuluma lo mandla eBotswana la.
Kunjani kona ngapho ngaseBotswana?
NgiseBotswana but yathi ngile confusion eza kwento ezizakala ekhaya ukuthi kanti bona umnanga kwamabe ngathi amayusa engasebenzi ekhaya. Bathi siphile njani?
Bathi lisebenzisa amarathi Jesu kumbi ibond note.
Angithi bathi sisebenzisa amarathi Jesu. For example, uma ngisuka lapha ngisiya ekhaya amarathi Jesu la yaretha ngapi? Ngithengeni ngawo. Wena ma unguwe oneshop impahla uzithengele South Africa ngamarandi uyozithengisa ekhaya ngamabhondi, does that make sense?
Bona bathi bona thengisa ngearathi Jesu and then ubususiya ku-interbank market ubususiyathenga kirand ubususiya ke kwele South Africa.
Uyakwazi sesibadala singavumi ukurotshwa. Sibadala kakhulu singavumi ukurotshwa, yazi sarotshwa kakhulu sokwanile. Uyabona abantu babe bavumelana nombono engilawo mina. Imali zabo, amarandi, amabhondi, amayusa kuvele kwini lokho ukugcine savusebenzisa. Sibone ukuthi kuzaphethakani. Ngoba phela lizoyena kalisela muntu olukhokhelileyo manje. Enye umuntu engacabanga into efunayo nje kuthiwa umthulisa incube lo. Ambonje acaba ngamahlelo ukuthi ebonthizela bayenza idamage engana yelizweni. For example, kathi sihlala egangeni abantu abasola ukuthi balibobani manje asikwazi. Womumo okhona ekhaya sibabhake kuhlale.
So wena useBotswana imuli sekhaya?
Imuli yami sekhaya, ngikhuluma nje so uyabona ngiyagulelwa ekhaya. Uba wami kufuthi efakwe emthimeni, akuna magetsi. Amagetsi kuthiwa abuya 1 hour kuphela. Abathi hamba bokuhamba izolo, the whole process yaka kuthiwa abuya ngu-3 ekuseni ehambe ngo-4. Umuntu abela sho sikhathi bani manje bona belokho sithi amayusa kabafuni.
Khona ke nxa usuthumela ekhaya okwakhathesi usuthumela imali eningi ukwedlula kuqala.
Uyabona iproblem yokuthumela imali eZimbabwe manje. Laze ngiyifake imali ngeWestern Union la. Ngithumele ekhaya. Bana kungayitholi imali leyo. Babethi libuye kusasa. Libuye phambi kwakusasa. Libuye kusasa. Imali ngicine i-expansion wathi ibhondi liyaluza ivali. Ngoba into ethengiswa dollar namuhla, ethengiswa $5 namuhla, isinko siza kuthi namuhla kube $5, sesivuke $6. But imali yabo lokhu iseWestern Union ayikhweli ivali. Uyabona into engiyishoyo?
So isingezelele imali okumele uyithumele ekhaya.
Yabona ngiba ngingathumela i-1,000 pula nge-Western Union. Hayi ma yimthumela heve ikuze inike something like £5,000. But that £5,000 awuke kuyithole e-Western Union. Even ngazuyifakela umuntu kuthiwa yini ikho cash. Ukuze ayithathe they charge you 25% of the amount. Or kutho ukuthi uma uhambisa $5,000 le they charge you 25% to give you cash. Yabona ukuthi uyabusurotshe kakhulu.
Yeah.
And that money if you ingama bond, you can't buy anything eZimbabwe ngayo.
Ikho ke wena ukukhuthazana nxa ungaphiwa ithuba lokuthi ukhulume labakuhulumende uthi kakwenzi wena.
Uthi ngikhulume lo mnankagwa.
Yeah, lo umncubi.
Yena ngokwakhe. Hayi angikuzwa uPresident uyakwanisa. Engomunye umuntu ngawe yachiya lapha ayekele ethi hayi mina nginehlulekile. ngoba ever since kungumgazi sahlala kuthenye kumgabo lochangira ivanga isikudlisa but isinkwa asiyidola ezibaba kathi sakekudla ifruti kati uyabona ngihambe ekhaya ngazama ukuthenga ama-ebhu angihlula eshobhu ko-Pick n Pay ama-ebhu phakethi lamaphepha $120 so mina ngingaphiwa ithuba lokuthi ngikhulume nomntana oke ngiyamtshela ukuthi hhayi uze ehlulekele baba ukuphiwa ithuba lakho lokuthi zama hhayi uyehluleka
hlala
phansi ezama ukuye ngibeke alime I think akwanisa laba akuba ngupresident kuyamehlula ngoba umntana kagwayizuzile imali elizwe kade amajeti ebanganini bakhe amajeti adurayo but mina sidubeka abantu abethu emakhaya nebafunda behlezi ezitulweni zezigodo akunamgwaqo ezibhedlela kuthi sothi sowamisa esibhedlela yazinhliziyo yami buhlungu kakhulu kuwasiwe emnyameni isibhedlela silethwa amakhandlela
isibhedlela siphi lesi
enkayi
enkayi
nambuya enkayi
okay
ngikhuluma nje sokuthi usesibhedlela sifuna ithiwa amakhandlela but maye kufumayela umnanga aphuma kuma TV kuma news paper la uthi Zimbabwe ile mali enzima kakhulu emhlabeni wonke kodwa evela ngathi sibona ngathi imali
hayi kulungile mne wethu sibongile kakhulu ngiyakubona uthi kuthele sibili
hayi ngiyabonga dadethu
hayi kulungile ubelela ngelihle yeah that was my brother there he was calling from Tongulunga Msizi Angel he was calling from Botswana mm-hmm. and he was saying basically things have gotten really tough and he's living in Botswana but his family is back in Zimbabwe and his father right now is in hospital in Nkayi hospital there is no electricity
mm-hmm.
he's supposed to be treated but the treatment is not going very well because there is no electricity.
Very sad situation. I heard him saying something about them using candles. Very sad situation
indeed.
Yes,
they are having to use candles mm-hmm. at Nkayi Hospital.
Regate dzokere kunana sisi vana manyoni. Manyoni dzokai futi mboti taurira vanhu vari kukufarira ipana papa Facebook page yedu ye VOA Sean hanzi vana manyoni vakaoma pane one manyoni atanzi bondi rinenge chikwambo. Dzokai zvakare timbonzwa kuti saka kukuwadzana uku veruzhinji vari kuti chii kana muri kungotaura pamune makagara paipe vanenge vari kuti chii
veruzhinji vese simavheka hapana ari kumbofara specially pakazotaurwa nhau yemari handidiunyeberai munhu wese ari kutongoshoti totangira papi kuti tonobvisa munangagwa semabvisiro atakanoita mugapi nekuti nyaya iri muzimbabwe chaisisimaafrica hapana munhu akavhotera munangagwa kutaura chokwadi munangagwa munhu anga akatotizawo zvake tikasara tichizvitira machi yedu munomu ivo vanozivana nachiwenga ngaarwari ake hazvina mhosva nekuti ndeatipa mhosva dambudziko rese ratanaro nhasi uno takapururudza zveshuwa hatidi muyema takarara tichifara asi hatina kuzva tisikufarira dambudziko rakakura sairori kuti vana vedu vaakuswera nenzara mwana anongoenda kuchikorongo mupa maputi nemvura hatichakwanisi kuwana drink saka takagara semulokesheni munongoziva mumagedhi momomo hakuna kutombofara nenyaya yemari musatombonyeperwa vanhu vari kure munhu wese ari kutongoda yusa irori ndori riri kudikanwa nokuti ivo ndora vari kudawo vari kumusoro vacho nesiwo ndora tiri kudawo tiri pasi
Kune avo vanenge vasina hama dziri kunze kwenyika yusa iri vanoribata sei imimi muri kuriwana sei yusa iri
munoziva zviri kuitika pane yusa simave ndinogona kuti ndiri kubasa ndiitika ndiri kubasa kudaro ndinogona kungoenda panext apo ndoita part time ndoona kamari kangu mayusa avo takatanga kumatenga asati rate isati yasvika kuma1000 kwayava yezvinozvi ndomawanira anongoita munhu chii yusa rake saka munhu waingotengesa waingoritengawo wochingochengetawo because tinoziva nhamo yedu yemuzimbabwe kuti zvinhu zvikatanga kudai magumo edu ndeyekungopererwa nechikafu mashops ndeyekupererwa netransport saka unonge uzoti kana ndine yusa rangu kana pane munhu ari kuendawo kusouth ndomubatisawo ondiunzirawo hupfu ndobikira vana ndomashinyiriro atakazoita vanhu vomuzimbabwe pa2008 saka zvese zvavachatambudzika kuti vanhu vachaendesa mari kubhengi vachaendesa maagenzi atichaisa everywhere ndiri kuona vachizvinetsa hapana chiri kubuda simave mari haiendi
Saka tomboti mimi semadzimai pane zvamuri kuita here kuti mubatsirane tinoona nguva yapfuura tainzwa kuti kune zvimwe zvakadai setsaona kana chichichi pane here zvimwe zviri kuitirwa kunana kuwadzana kuti semadzimai kuitira kuti mubatsirane kune avo vamwe vasiri kukwanisa kuwana especially ipapa apa pari kunzi mari yekunzi haichashandisika
Muna musina zvetikada kutongobatsirana akakutongonzwirana tsitsa mwe nemunhu wandiri kuona pa next ndomupa assault. Handi munoona zvakataurwa nawe ebank nzi kune bank remadzimai. Tikafara chinzi rinopiwa munhu wese return score ndiwani. Asi ini ndikangoenda ini ndisiri mu police bureau yawe handipiwi chinhu. Ndinonzi une ma title deeds here.
Mhm.
Une plus here. Une chishi unobatika une mota dzingani. Ine ndinendira brother yangu inondisira ndikwanisa hangu tara department ranoseenzera vada anoseenza ari muhurumende imomo akatoya last month achinditaura kuti iwe ini ndauda kusiya basa but ndikushoyo ndosiya sei nekuda kwokuti tisikurara tichiyambutsa mota kuna Limpopoko
ziri
kupinda mheno nekumusoro kune jecha kuchiwaridzwa matende mota dzichidayaka kupinda muno muzimbabwe mausiku vachirara vachipinditswa mota Usiku wese mota dzirikuenda mumagaraji evanhu vehurumende vakuru vacho vavo mota dziri kupinda dzichienda tiri kutozvizivawo izvozvo vachitinha mombe dzevanhu dzavachitorera mumwe murungu mombe dzake tiri kuzviziva zvese izvozvozvo ndikuti ndiranza kuti hangu anoseenzera ikoko ari kutosveya kuti woitawo sei nemabasa avari kubatiswa akaomara
Aiwa mashoko makuku tuimbo batai makadaro manyoni tichadzoka kwamuregai timbotora mumwe mutereri halo kola halo
Hello.
Ehe, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Nafunga ndiri South Africa.
Ehe, kwakadii ku South Africa uko?
Aiwa, kuri nani zvako, ini muri seyo.
Aiwa, kunotiri wadi, tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya yekumiswa kwakaitwa kushandiswa kwemari yekunze munyika. Zvinorevei kwamuri mimi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri ku South Africa zvine hama uyezve ne family dziri ku Zimbabwe.
And inoona kuti aishandi nekuti kana tatumira mari ikaenda kumusha hama dzedu kana dzakuda kuchinja mari wopiwa mari isingakwanisi kutenga iwe maRTGS avo nechichi iwe ndo vanenge vawana foreign currency nekuti mari yavo iyi mabhondi nemaRTGS haikwanisi kekuti munhu anokwanisa kubuda nayo munyika achinoichinja kune imwe nyika saka ndiona sekuti apa vanenge vatiteya kuti vaone kutora foreign currency kubva kuvanhu
imimi muri kutumira sei mari kumusha kana zvinhu zvinowanikwa zvichizodyiwa nehama dzenyu neshamwari pane zvasanduka here pane zvamaisimboita zvinhu zvisati zvaimira sezvazvakaita izvezvi
ndinotumira nemukuru .com but kubva musiwenande apa ndisati handatumira uyezve chimwe chichemo changa chiti chekuti kana pandinoenda muzimbabwe epandichada kuenda muzimbabwe ndinetfuture kana ndange ndiine mari yangu ndichanosvika ndebii sezvo isinzi yaita kwanisi kutenga chimwe chimwe munyika handizvosviki
nhari dzavo dzabva dzakati kasi panga pana kola pafungai vari kusouth africa pj she is literally saying that she is very aggrieved because she's saying she's planning to go to zimbabwe but now she doesn't know if she carries her runs whether she can be able to use those runs to buy her groceries for her family but she was saying she normally uses mukuru but at the moment she's not even sure whether the you know the money that she sends through mukuru when it gets home how much her family will get and then we had a previous caller manyoni who is also just you know lamenting the situation at home really she you know she has a lot of allegations of course that she's making about what's going on in government and she says she's not very happy and she would like to see she's saying she's going to hold on to her US dollars no US matter dollar. What even if they say they have bureau de changes or whatever she will hold on to her currency because she says she learned from the past because in 2008 when this happened she wasn't then able to send other people going outside the country to buy groceries for her because she didn't have foreign currency so she says now she'll keep her money so she can send those going outside to buy whatever she needs over
yeah what I liked about she said she is enterprising although she doesn't have any relatives that are outside the country that can send her some money she said there are actually buying every dollar, the US dollar
that they can get.
That they can get. Mm-hmm. And they are keeping it at home.
Yes.
In order for them, when times are hard,
mm-hmm.
they can actually send it to South Africa, to send it to another country, so that those people outside the country can buy them some food or buy them some supplies like soap and mm-hmm. and everything. Yeah. Ah, unkosikazi umanyoni, umanyoni bonke bongu-2.
Yebo.
Ah, kukhanya umathelela. Ah, bakhanya bangathi ngamankazana akhaliphileyo ngoba uthena abalazo izihlobo eziphandle kwelizwe ezibathumelayo idola lemelika kodwa abalalo emzini yabo. Abantu abaningi vele lalo bengelazi hlobo uthi yena abalalo idola lonalelo njalo kabalisi ukuya ligcinisa ebhanga bayabe ligcina ezindlini zabo ukwenzela ukuthi uhulumende engalitholi lelo dola. Lalo ba ecabanga ukuthi nana angalisa ukusetshenziswa kwalo elizweni uzalithola abantu bazalisa ebhanga. Akukho njalo ngoba vele uthi uyafunga ngenduku phansi esithi yena vele abalisi lelo dola kuhulumende, abalisi dola lelo ebhanga ngoba bayakwanisa ukuthi balithenge idola ngalinye. Laloba angathola idola ngelanga uyaligcina alibophele ukwenzela ukuthi nxa seziminya sibili sokungasaphileki uyakwanisa ukuthi athumele izihlobo labangane abaphandle kwelizwe abangaba baseBotswana abangaba beseSouth Africa ukuthi babathengele ukudla baselele imuli zabo, babathengele lesepa yokugeza kumbe yokuwatshisa. Kodwa nje zwi ethena nana idola lethu nxa becabanga bona abakahulumende ukuthi bazalithola abasoze bafa balithola, sizaligcina lize libole lisezindli.
Regaiti dzokere kuna vana manyoni. Ha, vari kunakisa vanhu pano. Sisi manyoni dzokai zvakare timbonzwa zvedu kuti kukuwadzana kwakamira sei.
Hello.
Ehe. Mombopamidza taura kuzosvika kumagumo echirongwa chedu. Saka poitwa sei tichienda mberi? Zvii semadzimai zvamuri kuita munzvimbo idzodzi dzamuri kugara kwakadai sawana kuwadzana uku?
Hai, zvinozvi madzimai vapererwa zvisimavhe. Hapasina chokuita because kuwadzana extension kwandogaraka. Madzimai vangu vari kuita zvefish kurechwe. Saka kuti vanotora fish dzacho vakaya vachitengesa paWhite House paipamashops. Vanoya vodzingirirwa nemapurisa fish dzoenda. Saka izvinozvi vanhu vangogara vazhinji zvekutaura chokwadi vakuenda mumbava.
Munorevei kana muchidaro?
Vari kuenda mumbava kunoita chipambi nekuti fish dzacho dzinotorwa, madomasi acho anotorwa. Ska vanhu vapererwa kuti vodii. Ska semadzimai kuti chiti pane chekuita chaichaicho hapasisina simavhe, hapasisina timbodi kunyeba.
Aiwa.
Tatomboendawo tichishandawo kumayadhi uku zvitomboriwa mami. Asi patransport manje ndopaakurwadza nerenti because iye zvino zverentika munhu aakungokunyorera grocery seni ndakanzonotenga 2 liters yemafuta, 2 kgs yeshugar, 10 kgs yehup netu magesha nesesi.
Pane kuti muvape mari
ya renti yangu iyoyo.
Zvitsva izvo matotibatisa imwe nyaya. Mati vanoita sei?
Vari kuda 2 liters yemafuta ne 2 kgs yeshugar ne safe mark 2 kgs ne 2 mageisha ne 10 kgs yehup ndo renti yangu iyoyo.
Ndekupi kwa ikoko kuwadzana uku?
Kuwadzana extension even kwakawanda kana kumabhuku zviri kutoitika kana kuHeathcliff zviri kuitika izvozvo.
Saka vanenge vari kuti ipapa paunyangwe praise ikachinja imimi chingounza izvozvo chete.
Iwo chingondipa zvinhu zvandataura because ezvino zvimari isati yachisati yanzi haichadiwaka tanga takunzi 10 US.
Ehe.
Saka ezvino zvadaro vakabva vangoti grocery rinana asi grocery racho harichatengeki.
Aiwa mashoko makuku. Tubatai makadaro manyoni timbotora mamwe makola sikudzoka kwamuri kuti muvharise chirongwa. Halo kola.
Halo Didimave.
Ehe, mungoti gaga ndoziyai mukomadhi Ronald Mamboma munobva mamhanya nebhora asi nhasi muri pa stoppage time.
Tete zvinogwadza zvandikuwana nateja. Zvinogwadza zvingaiti. Nekuti mukatita kuti ivo vanoti kwai kana ukatenga zvinhu kuhe kwenyika unobhadhara mutero ne duty unobhadhara ne forex. Ndo mari dzinoenda kuzvinara, zvinara ndinobhadhara kwa mutero Zimbabwe. Zimura. chezo guma zamu unge javani. Ma, iwe yekuda kuti vabatwe vahani vakame vanhu. Ndi vaduta kombe china ngwana vada kuti forex vaya kuita mhomwe dzavo chete ivo.
Mhm.
Ndo bvadza tete. Hurumende dai yakanahanya nevanhu.
Mhm.
Handizivi kuti ii hurumende yevanhu here kana kuti kana vakangobvisa kuzvimanikidza pavanhu vazvinga vavasingadi.
Mhm. Aiwa.
Ndi kuti kana mukatasaka.
Imimi regai tichitorai mokola nekuti nguva yedu yapera tichati tichadzoka futi nekuti mimi ndimi top wedu panapa emukoma Donald dombot bye bye iye zvinezvi nditore mokola tozokubatai futi ndofunga mangwana baba emukoma Donald. Hello caller. Hello caller.
Hello makadine.
Tiri wadi ndimi caller wedu kupedzisira mungoti gagaga tindikutaona nemi muri kupi uye zvemunoitwani.
Admeto kelestele ndiye sendo ku South Africa South Africa global and Limpopo.
Ehe ngoti gagaga tibvata pedza idu chirongo.
Anya nyaya ya center ya kainde idu chiri akisinda kuti zvaruda kuchinja tiri kuendepi. Hoza tingangotari kusvika tingangotari idu kushora. Ati pane zvandakaona ndati ku Zimbabwe last week. Azviite because kaloma ndaisenga ni $21. Ndakatumirwa mukoma wangu mari kwaa something about $61. Ndakatenga chikafu chinenge che 20 bones or something like. Hazvitomboita so ndakunga zvekuti mari dzinenge dzinomwe dzokumbeka tombotanu kushanda kutanga vagadzirisa maprizes avo kusvika avalo zvekuitira kuti maRTGs kana tichinge tazomashandisa afanise kunge achishanda.
Aiwa tinotenda. Tinotenda ipapo regai tichibva takukata itodzokera kumadzimai. PJ, we're hearing there was Donald Mamboma who came in and he is really, you know, saying yes, he agrees with the previous callers who are really not happy with the use of the RTGS and the bond. And this last caller is also chiming in saying he was in Kadoma last week, and this is exactly what he saw. He said when he went to buy groceries, he couldn't believe the prices because he went 1 minute, the next minute the price had literally doubled.
Yeah, it was out of this world. Ungakubuyele kumanyoni. Wathi ngikhulume ngokukhulunywa ngumanyoni la.
Manyoni dzokai muvharise chirongo.
Hayi kuti engakangeni. Umanyoni ngizwe esithi yena lapho ahlala khona emzini wekuwadzana extension sebebhadalela irent ngegrocery. So it's groceries for hashtag groceries for rent.
Manyoni chiuya iti vatapedzisa chirongwa chedu chanhasi. Muripo here panhare apa?
Oh.
Ehe, takuchipedzisa zvedu toti isusu saka mune ramangwana munoona zvichizoita sei tichiona kuti ino ingori vhiki rekutanga chete.
Tikona pasina chakajeka apa tachingoti dai vangoti havo chamisa anokwanisa kunza mayusa akauyuka. Apinde hake zvinhu zvitirerukire takaomerwa.
Munoona pane kutaurirana kuchaitwa here pakati pavachamisa ivava navamunangagwa kana kuti zvakamira sei muchionawo zvamuri kuona iko?
Kutaura chokwadi amunangagwa kutaurirana havatodi nokuti vakatsikwa namuturi uyu havatodi zvachose. Asi ivo dai vaida taitoona zvinhu zvitirerukira asi kutoda havatodi zvachose.
Aiwa manyoni nhasi manakidza vanhu vazhinji chaizvo ipo pano regai timbokuverengerai pane vakuvanyora panapa vachiti manyoni nhasi matinakidza paprogramu yenyu iyoyi hapana fungai maurunge ari panapa angachida kuti timubate butini nguva yedu yapera onias nzuwa iri kunzi top fan yedu vari pano sisi Will Sweeney vari kuti very sad tandiwe gumbo ari pano ari kuti kunzi mashuwa pana zvakare knowledge ganzi so ari pano ari kutaura step mogava mutanda vari ari pano angachiti ndifonerei but number pari zvino zvaramba nguva yedu yadyanana saka tinokutendai vana manyoni uye zvenasisi memory nyakato vanga vari pano tamboedza namba Vivian Fortumotsi Nyasha Mupombwa naJosephine Rinokunda vamwe vanga vada kupinda pachirongo asi tinokutendai kumbotinyorera ipo pano pavoa shona ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muno muWashington PJ.
Yeah, hayi sesifike ke maphethelo nohlelo lwethu lalamhlanje sibonga bonke akade besilandela kuhlelo lwethu bebukele ku-VOA Ndebele abanye ngengabala amabizo abo Khumbulani Ncube Ska Gumbo Pamela Khumalo lo Precious Dube othi kunzima ngempela kunzima kodwa ke hayi okwalamhlanje uthi sichiye lapha indaba le eyinsinda vaphendule indaba yentengo. Igama lami nguPraxedes Jeremiah, ngisithi libe lelanga elihle.
Anzi na nyasha nikule manyoni matigonera ata zilumbe arikuti apana chekuita pa inyika yacho. Ah, ndose kutaura vanhu tosangana zvakare svondo rinouya. Let's meet again next week here on the Women's Round Table. I'm Marvelous Mpanganya, huye.